Makoronike okutanga, chitsauko chechitatu. Ava ndivo vanakomana vaDhavhidhi vaakaberekerwa ari kuHebhuroni: Dangwe rake rainzi Amunoni mwanakomana waAhinoami weJezireeri; wechipiri ainzi Dhanieri mwanakomana waAbhigairi weKarimeri; wechitatu Abhusaromu mwanakomana waMaaka mwanasikana waTarimai mambo weGeshuri; wechina Adhoniya mwanakomana waHagiti; wechishanu Shefatia mwanakomana waAbhitari; uye wechitanhatu Itireami nomukadzi wake Egira. Ava vatanhatu vakaberekerwa Dhavhidhi muHebhuroni, umo maakatonga kwamakore manomwe nemwedzi mitanhatu. Dhavhidhi akazotonga muJerusarema kwamakore makumi matatu namatatu. Uye ava ndivo vana vaakaberekerwa ikoko, vaiva Shamua, Shobhabhi, Natani naSoromoni. Ava vana vakaberekwa naBhatishebha mwanasikana waAmieri. Kwaivawo naIbhari, Erishua, Erifereti, Noga, Nefegi, Jafia, Erishama, Eriadha naErifereti, vose vaiva vapfumbamwe. Ava vose vaiva vanakomana vaDhavhidhi, tisingaverengi vanakomana vake vaakaita navarongo vake, uye Tamari aiva hanzvadzi yavo. Mwanakomana waSoromoni ainzi Rehobhoamu, Abhija mwanakomana wake, Asa mwanakomana wake, Jehoshafati mwanakomana wake, Jehoramu mwanakomana wake, Ahazia mwanakomana wake, Joashi mwanakomana wake, Amazia mwanakomana wake, Azaria mwanakomana wake, Jotamu mwanakomana wake, Ahazi mwanakomana wake, Hezekia mwanakomana wake, Manase mwanakomana wake, Amoni mwanakomana wake, Josia mwanakomana wake. Vanakomana vaJosia: Josia vaiva Johanani dangwe, Jehoyakimi wechipiri, Zedhekia wechitatu naSharumi wechina. Vakatevera Jehoyakimi vaiva Jehoyakini mwanakomana wake naZedhekia. Zvizvarwa zvaJehoyakini mutapwa zvaiva Shearitieri mwanakomana wake, Marikirami, Pedhaya, Shenazari, Jekamia, Hoshama naNedhabhia. Vanakomana vaPedhaya vaiva Zerubhabheri naShimei. Vanakomana vaZerubhabheri vaiva Meshurami naHanania. Sheromiti aiva hanzvadzi yavo. Kwaivawo navamwe vashanu vaiti Hashubha, Oheri, Bherekia, Hasadhia naJushabhi Hesedhi. Zvizvarwa zvaHamania zvaiva Peratia naJeshaya navanakomana vaRefaya, vaArinani, vaObhadhia nevaShekania. Zvizvarwa zvaShekania zvaiva Shemaya navanakomana vake vaiti Hatushi, Igari, Bharia, Nearia naShafati, vatanhatu vose pamwe chete. Vanakomana vaNearia vaiva Erioenai, Hizikia naAzirikamu, vatatu pamwe chete. Vanakomana vaErioenai vaiva Hodhavhia, Eriashibhi, Peraya, Akubhi, Johanani, Dheraya naAnani, vanomwe pamwe chete.